A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 4th, 2018, where today we'll be discussing about the cholera epidemic and its impact on families as well as the price increases. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Again, welcome to the Women's Roundtable. Today you are looking at the cholera epidemic, which has claimed 50 lives. We'll also be looking at the price increases and how they affect families.
And to join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we're also live streaming. You can catch us at VOA Studio 7 and also VOA Shona and VOA Ndebele and join in the conversation right away.
Yes, and the Health Ministry yesterday launched an immunization program where it will be administering vaccinations to people living in the most affected suburbs of Glenview and Guwazana.
Let's take a listen to Dr. Portia Manangazara of the Health Ministry when she was talking about the program and what they're hoping to do.
Itaparura chirongwa chekupa lagari wemarare. Takanangana ne 4 suburbs kutanga, Mbare, Glenora, Glenview ne Budiriro. Taka taparira ushiri pamtemo ku Budiriro, tichitungamirwa na Minister of Health wa Omoyo. Tangatine shakare mea we kutare Harare. Ne vanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi. Kusika kwenye kolega ya tekeshara Harare, Parisi ino maseba 22 ane damu zikore kolega. Asi kwa kanyanya kutekeshara chirugere ichindi iyo maseba psikuwa andata orai. Taka takawana rombora kanaka penyika. Taka puwa shwe emergency half a million dosi oral kolega vaccine. Taka kuzani msua 3 Oktober kushika msua 7 Oktober. Vagari vekumbare Budiriro Glenview neGlenora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva vana vechikoro tiri kuvaona kuchikoro kwavo ikoko vamwe vagari vemucommunity kumacommunity center kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano chiri kuavoida zvipatara makliniki nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko rekorera munhu wese akasununguka nhomba yekorera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi. Saka as long as you are 1 year and above, unokwanisa kunowana nhomba yekorera iyoyi. Tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlenora vamirire mukana wavo nekuti musi wesvondo svondo rineri tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.
We were hearing there from Dr. Portia Manangazira, the epidemiologist for the Health Ministry, talking about the program that they are having in some of the worst hit areas by cholera.
Yebo ke siyalambulela kuhlelo lwethu lamhlanje lapho esicubungula khona ezikhathaza abesifazana. Namhla ke siphatha udaba lwesifudo secholera lona esaqhamuka eHarare emalokitshini yambalwa. Kodwa sizaphinda sikhangele njalo uhlupho olukhona elizweni olokuqonga kwentengo yempahla. Siyananzelela ukuthi impahla iqongile ikakhulu kumaviki lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Kodwa abanye bathi ingani ukuqonga lokhu sokuphezulu kakhulu kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali lezinye nje inhlelo zikahulumende ngosiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank umnumzana John Manguti akanye lo bona ngezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube. Njalo ke lapho elimzwe ekhuluma ke ubekungu dokotela Portia Mananganzira yena ke ubechasisa ukuthi kule jekiseni ezabe ihlatshwa abantu abahlala emalokitshini lapho okulesihudo sekholera lesi kakhulu njalo abantu kumele behambe bayehlatshwa amalokitshi lawo kuyabe kuhamba nje ixesha labo lingafika behambe ubebalisa nje ukuthi obani baya behlatshwa nini kodwa amalokitshi lawo agoqela iGlenview, iGlenora, iMbare, iKuwatana, lePutiriro. Yikho ke lapho abantu abahamba bayihlatshwa khona leyo iJackson. Kodwa ke nxa ufuna ukusitshela ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba ngomkhuhlane lo kumbe ngokuqonga kwempahla yezinto, ungasitshayela ucingo usitshele ukuthi kuhamba njani. Njalo kuyini ofisa ukuthi uhulumende ngabe uyakwenza ukuqeda lolu hlupho kanye lokuthi abantu baphila njani njengoba intengo yempahla isikhuphoke kangaka.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kutaura nhasi pamusoro pedambudziko rekorera uyezve iro rawanikwa iro richiuraya vanhu vazhinji nyanya muguta reHarare saka tanga tiri kunzwa Dr. Portia Mananganzira veMinistry of Health kana kuti vebazi rezveutano vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavainacho chakatanga nezuro chekubayira nhomba vanhu vanomugara munzvimbo idzodzi dzakabatwa nekorera kuitira kuti va wanikwe ivo vachidzivirira kubata chirwere uyezve nekutapurirawo vamwe asi tinezve vamwe madzimai vanga vari kutaura vari imomo muHarare vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezvimwe zvavari kudzidziswa panyaya yekutapurirana chirwere icho chechekorera regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii
kwero tino zvine mari rakabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vanoruzivo haita vanhu vakasvika vasingabatana maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhunzi kudi kuvhara zvataicheka zvese mune makavhara vokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini vokuona kuti vamachekera mavheji enyu otsvinei mai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatina takaonza agwara takatoona kuti vanhu vanga vanoruzivo vanga vanoruzivo rwakakwana vachikoekedzana kuti ee tinjere kune korera sikana uyajindo unongodiwa pa munhu pako sefajini pangodi itwe kuitira kuti zirochi korera aiwa vanhu tichatakaona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarari pamariro kozi vaiva kuti vaiva vabata maoko achidi achienda roma kwadi achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana siyana nenyaya yekuchimbuziwo kuvaiwo vanhu mushoka yakai muchimbuzi ichisa ichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi
korera iri kuuraya korera yapedza hama neshamwari asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei korera kuutsanana kuti tichibva mutoilet togeza maoko tichibata chikafu togeza maoko chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa ende tinofanira kugeza mafruits edu hatifanirwi kungoti kumhoresana takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusati kumhoresana zvachose tine hama yakaenda kunazareta vakarwara bamini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vakaadmitwa I think for 4 hours ndobva vanzichiendai kumba because panapa pazarisa vachisvika kumba vazvaita futi serious bva vadzoserwa futi kuhospital kunazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mamwe madzimai vari muguta reHarare vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo zuva nezuva vanga vari kutaura kuti nyanya pamariro vari kuona kuti vanhu vari kupiwa dzidziso yekuti hamufaniri kubatana zvive zvatinoita zvekuti tokubatai maoko aiwa batanai rovanai zvibhakera uyezve pakugeza miriwo nezvimwewo vari kuti ivo vakadzidziswa kuti miriwo inofanira kuchekerwa pakachena zvimbuzi zvichigara zvakachena kuitira kuti vanhu vasatapurira dambudziko irori rekorera tanzwa zvemwe mudzimai achitaura iye kuti chiri kunyanyonetsa ndechekuti mishonga yekurapa iyo chirwere chekorera inenge iri kuti shomokei nekuti ari kuti hama yake yakabatwa nechirwere ichi asi haana kuzonyatsonzwisisa kuti zvii zvakazoitika saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti dambudziko iri riri kunyanyosanganwa naanani uyezve kupi uyezve kuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti muwanikwe imi musingatapurirane chirwere ichi mungazive sei kuti anacho nevamwewo vari kuda kutaura nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munogona kupindawo muchirongwa nhasi tiri kuvhura mamicrofoni edu kuti mutaure tichinzwanana kuti muri kupi uyezve kwakamira sei kwamuri ikoko sa
Yebo ke labo abasanda kwesixhumazi njengoba silazisile sicubungula udaba lwesikhudo se-cholera isiqhamuke eHarare njalo sikhangela lokuqonga kwentengo yempahla. Ukuqonga kwentengo yempahla ke yikho ukukhanya kuthalise abantu abaningi elizweni amagabha avuzayo. Siyananzelela ukuthi abanye bathi lezinye impahla basazitholi ezitolo. Kukanti ke lezi abazitholayo lazo intengo isehluke kakhulu kulalokho abebeyithenga ngakho izolo kumbe kuthange. Ngakho ke usitshayele ucingo usitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho kumbe usilandele kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele.com lakho usitshele ukuthi kuhamba njani kumbe usithumele umlayizelo. Njengokwakhathesi ke sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook. Silo David Ndlovu, silo Khumbulani Ncube uthi hello, silo Tinashe Box, silo uMike Mnikelo Dube uthi yena usubukele ekhona ngale ke eSouth Africa ePretoria. Njalo silo Prince Mushuna liqhubeke lithi ubukele njalo lisitshayele ucingo, sizaphinda sikutshayele lathi usitshele ukuthi kuyini okufuna ukukhuluma ngakho khonapho, njalo kuyini okukhathazayo, njalo izindlela bani obona ingane uhulumende angalungisa ngazo konke lokho okuhluphayo.
Ayi wathi da umbochingamidza vari pa live feed yedu pari zvino tinokuchingamidza isibusisiwe chezi ari kuti hello Zimbabwe. Islam Machazi, I think Stambo mutaura kuti hello family Ntombi Mhlanga Tokoza ari pano. Patrick Abraham Sungai Shamisa Chinotsimba ari kuti makadiko. Thomas Junior Chivenga vari pano. Tembani Gwerewe ari pano. Tonderai Marwira ari kuti hello. Tembekile Mhlanga Njimba ari ndinofarira chirongwa chenyu, abvaisa hati yake. Tendai Mashonga ari kuti hello sisimavi, makadiko mukoma, tendai kana ndisisi handizive kuno tiri nani zvedu. Also tambenge taisa post yekuti munyore mafungiro enyu, saka regai timboverenga vamwe vanyora. Pana Show Piri ari pano ari kuda kuti tigombata Edson Ndawana ari pano ambonyora achiti iyo nyaya yekolera inyaya yepombi dzakagadzirwa kudhara chaiko chaiko, dzinoda kuti dzigadziriswe kanaka. Uye zvari kushushika naye achiti ko vari kuita basa rekutengesa mari, mari vari kuiwana kupi vanotengesa mari mumigwagwa? Ari kuti ndifonerei, ndobva akanda namba dzake. Ino kuchibodo ari pano ari kuti tichakupai pfungwa dzedu, abva atipa namba dzake. Kane Makuhana anzi ndifonerei. Christopher Matare anzi please ndifonereiwo. Tafi Zingwe ari pano. Nyasha Manea ari pano akanda namba dzake ari kuZimbabwe, ari kuda kuti ataure. Tonderai Mumba Chimbanje, hanzi namba ndinoisa asi hamutifonere, ndobva akanda zvakare namba dzake. Saka aiwa ndinoshuvira kuti nhasi mukoma tonderai muchapinda pachirongwa, nekuti nhasi tiri kutora vanhu vese, nekuti munhu wese anogona kunge achibatwa nedambudziko irori rekorera uyezve nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Talenti Mapisa ari kuti gavhumendi haina hanya nevanhu, dai vambounza vakuru pamhepo tivabvunze mubvunzo, nekuti zviri kuitika munyika tinoona hapana chiri kunyatsonakidza pari zvino. Saka ari kuti dai imi maikwanisa kuti muunze vakuru ivava vatinyatsokuvabvunza kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi yekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo. Maleni Rock Rukoche ari pano anyora namba dzake achiti komi. Pardon Mugumbate hanzi chiko chiri kuitika panyaya dzemari? Saka ndo zvimwe zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu, uyezve pane vamwe vambonyora vachiti tivafonere. Saka aiwa tichawanikwa isusu tichikufonerai. Takamirira zvedu kuti tinzwe vanyarikani vedu vatakamirira. Takamirira Dr. Aposha Manangazira, avo vane chirongwa chakaparurwa munzvimbo dzarura nekolera. Stars, I've been reading here some comments. I had posted a post earlier on from some of our followers on the Facebook, Shona Facebook page. All of them seem to be saying the same thing, that they know that, you know, the main cause of cholera right now are the older pipes, and government needs to replace those. So they are saying, government, we need to call some representatives from government so they can come on some of these programs, and, you know, these people can call them to task.
Yes, and it's fortunate that we are waiting for such people here. Mm-hmm. And we also joined by Forgive Mahlangu, Natalie Sivizi. Yes, Sivizi, Forgive, Siyathaba ukuthi ulawe ulathi lapha esibukele emsakazweni. kubabona kude njalo sithanda ukuthi silikhumbuze ukuthi lanqanje umkhuhlane lo kuthiwa subulele abantu abangamachumi amahlanu i-50 elizweni ubungaqhamukanga kakhulu kangako kobulawayo baningi abalaliswayo ensukwini ezedluliyo becatshangelwa ukuthi mhlawumbe balawo kodwa hhayi kuficakala ukuthi ayisiwo sakhulumakele lesiphathamandla salowo manisipala wasitshela unkosikazi nesisasifanda ukuthi hhayi laba abantu kuficakela ukuthi abala mkhuhlane wesihudo seholela kodwa ukhona wabhubhayo okwakuthiwa uvelela eHarare obulawayo ngenxa yalowo mkhuhlane lomunye waficakala elawo kodwa ngezinye indlela singathi bayenelisa ukwenza lokho okuthiwa yikuwu-container ukuthi ungasabalala ugcwale emalokitshini wonke ngakho nje asikaze sizwe ukuthi abantu bathola amagabha avuzayo ngawo khona le eGwabalanda, eNjube, eLuveve, eMagwegwe, eLobhengula hhayi kodwa ke uhlupho lwamanzi luyalube khona kokuthi kwesinye isikhathi kuyavalwa amanzi kwamanye amalokitshi kwathi impompi zabo basazilungisa kodwa nxa kwenzile lokho kuyabe kulamatanka awamabhawuza ukuthi abantu bengahamba bayithatha khona amanzi ke kwenzela ukuthi ngoba umkhuhlane lo kukhanya uyamemetha kakhulu nxa ungalamanzi ahlanzekileyo njalo izibi ukuchithwa lakho sakhuluma le council yathi iyazama imizamo eminingi kanye lokulungisa izitichi lezo umavila sebentshela ngazo ukuthi lazo khona ngali emalokitshini eHarare bakhala ngakho ukuthi uyafica abantwana bedlalela esitichini ezidubukileyo kulamanzi alengcikeza okuyikho kwenza umkhuhlane le umemetheke kodwa ke lapha kuhlelo sikhangelela ukuthi sizabalaye udokotela ovela kuhulumende ozasichasisela ke ukuthi bayenza imizamo bani ukuthi benqabele lokho njengoba silitshelile ngejackson leyi abayijova abantu ukuthi bengabi lalo umkhuhlane.
We continue to take some of our people that are coming in on our Facebook pages. Thank you very much for following us. We are talking about cholera and also the price increases. So today we're opening up our mic. You can literally write your number and we will call you so you can give us your take on the issue. As you know, currently 50 people have died from cholera. I spoke to Dr. Manangazira of the Health Ministry earlier on and we are expecting her on the program, but she was able to say that they are trying to contain the epidemic and what they've also done is they have actually been able to start vaccinating people in the most affected areas. But let's go to Mr. Samuel Wadzai, who heads a vendors association in Harare. Hello, Wadzai, makadi enyu.
Tinofara sisi makadi wemi.
Ai watiri wadi chimbotitsana ngureyo kuti kwakamira sei panyaya ye vanotengesa mumigwagwa. Tichiona kuti vakange vambobviswa nehurumende vachinzi ndivo vamwe vari kuunza dambudziko iro rekorera.
Zviri kungoendera mberi hurumende iri kushandisa chisimba kubvisa mavenda mustreet nhasi chaiye tationa marori akawanda wanda nemapurisa ezimbabwe public police vakabata navo nemapurisa ekanzuru vachitenderera muguta reHarare chinangwa chiri chokuti vesengesa mumigwagwa ngavabude chirongwa chavari kuendera mberi isusu seboka ndofunga mavonero edu taranga taura kubva kare kuti aiwa dambudziko harigadziriswe nekumhanyidzana kwatiri kuona kuitika masi rinogadziriswa nokugara pasi poonekwa kuti zvingachinja sei kana pane maproblems aripo ogadziriswa sei saka ndo zvatiri kuramba tichiona zvichiitika mumaguta ese haisi Harare tete maguta ese then kumasvingo kwandanga ndi kugweru tiringowana maripoti akadaro kuti vanhu varingomhanyiswa every day in Madrid vachidzingwa kuti budai muri kukonzeresa outbreak yekore.
Sangano renyu rinonzi chizvi uyezve rine mavenda akawanda sei?
Sangano redu rinonzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation muchidimbu zvichingomirira kuti VSED. VSED ine mamembers nyika yese muHarare kumasvingo kwamutare kugweru ine membership inosvika kumathousands. Kana taura mamembers like mamembers edu ari musystemu yedu but tinoshanda neese zvake akasununguka kushanda neboka redu tinomirira vese vari kurarama nokutengesa sezvo zvinhu zvakaoma munyika kudai.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kune mamwe maguta tichinyanyoona kuti nhasi matotaura kuti imomo muHarare panga patori nemapurisa anga achifamba achitsvaga kuti obvisa mavenda papi?
Na nyaya ndiyo ime chete zirikunga tika marari doza tukona zirikunga kune manga guta nyaya ndiyo ime chete kuti wanwari kubiswa muma matinga tu mtau ni chaimo chaimo muya kundi ndai budai ibai mtenge sera ipapo batitambu zikoratina aronezi nechirunga chirikunga andike wanwari kubiswa asi natana nguze kutu uenda kundu tenge sera kupi mchidungu ndirikunga uti taika rishina kuti uumende ni matanzu wazo uzawa kubudai mmatangu wazaka zimenzimbo kukutu wanwainde kundo chenge sera imimi ni inimu nozitila kuti kana wanu wakatika wabisa izi kati wala iti endai for example kukuta wala kuno kwa rari kuti nyele mwuzi ngetila kukumwe buku kukoka kola kukumwe buku na kuna kuko kendri woldi kusina matuili kusina mbura yacho kiwele tekura na chino teka sei kiyo wanu wakendo wajino chenge sera panzimbo zisina kushandijika makasito mazacha uya achitenga mafungu apana mpura asa wachitenga wanewa apana po kuendeza kumatele lete kushandisa takatisi kugadilisa problem nda ugadilisa problem ngati zakiye wanu ngati kriyete zimbo kundo pengesera zaka chena zaka shandijika apana venda lona kundo pengesera waka shandijika ambu zikwa kundo rena resi manu kumbisai pamuru pengesera nani pasina kukutila hende hende wa mwaru kunye mbakutanzi kune kwa 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 mazenda saito mnotati ndo chenge sere takaita uongoro isu marari nesu mdinge kupi kwa kwa na hendo chenge sere kumoto wa wakwa kwa kuna wa fasiti taka nenge kumonye bera na kana tinga kwa chokwani
aiwa tinokutenda icha izo va wadzai ne mashuku enyi waya muwe nezu varakanaka
tinokutenda sisi
babai I hear you've got a call
ya honga nkazise lukuti ube sitini umnumzana siza tatake omnyo njalo umnumzana umaiki mnigelo duwe siya kwa mgele kuhle
makadini
aiwa atiri nani makadini enyu tukusa ora nani uye zwemuri kupi
ndimai kimunikele duwe Pretoria South Africa
ehe taurai pfungwa dzenyu tinzwe
pfungwa dziripo ndedzekuti tikatarira zvinhu zvizhinji zviri kushanda muna Harare unowana kuti zvinhu zvakudhara saka zve zvichida kuti hurumende igadzirise iise zvinhu zvinyuwani ndokuti pamwe vanhu kuda health yedu ingave inenge iri nani
saka pamune hama here dziri kumusha uyezve ivo vari kutii nemamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yechirwere chekorera
hama dzakazara kumusha kuHarare dziriko kuBulawayo dziriko kunana Gweru dziriko asi kuti ivo vanototaurawo kuti zvinhu zvakatooma kuoma kwekaita zvinhu inyaya yendikati yezvematongerwo enyika kuti hurumende yedu haitarisiri vanhu kuti vanhu vayo vangararama sei vanozvitarisira ivo pachavo top brass yehurumende
aiwa mashoko makukutu mukoma muve nezuva rakanaka munotaura ndevelezi
ndinongoti taure hangu ndiri mundevere asi somunhu wakakura kune vanotaura chishona ndangova zvese
saka imbokuluma inasisista hapana pamungotaura zvamamuri kutaura sta
kukuluma chaiko kunototi zveseo
aiwa pakanaka muve nezuva rakanaka
ndinotenda zvikuru sisi mafelasi
babai
chao.
Our caller there, just like what others were saying, is also reiterating that he feels that some of the pipes, especially in Harare, are old and things need to be sorted out. And he's also saying that the people that are actually in power are not there for the people. He feels they are letting the people down. And he says there has to be political will by the government to rectify the situation.
Yes, and we know most of it is the issue of money because they are talking of replacing, the municipalities always talk of replacing all those pipes. And you're talking of kilometers and kilometers of pipes, not just maintaining where it breaks. So they need a complete overhaul of the system. But as it is, they can only respond to breakages and maintenance.
Yes.
Yebo ke lapho siyezwa abalaleli bakhuluma okuningi okuchiyeneyo ngokwenzakala khona le eHarare ngodaba lwesifudo secholera kodwa ukhumbule ukuthi lawe ungasitshayela ucingo nje usitshele ufuna ukuxoxa ngakho phakathi kwayo leyo cholera kumbe usitshele ukuthi kuliphatha njani lokho okwenzakeleyo ngombiko oyithulwe ngusiba lukhulu webhanga lelizwe le Reserve Bank umnumzana Gordon Mankutu akanye lokukhulunywe ngumnumzana Mthuli Ncube yena obona ngezemali. Likubona njani lokho abaningi bebekhonona ngokuthi sokulomthelo usukhuphukile ukuthi bawubhadale lapho emabhanga izimali zabo njalo abanye abathandi khonokho ukuthi sokwehlukanisiwe ukuthi sokule account eyinye yohlobo olunye lwemali yakwamanye yamazwe yama-bond notes laleyo futhi eyemali yamafonini ukuthi hayi kambe uhulumende ngabe zama ukuthi ubathathela imali yini kumbe hayi. Njalo siyezwa ukuthi intengo zempahla seziqonge ukumangalisayo lokho kwenzakele lokho. Usitshele ukuthi kwenzakalani kweyakho indawo.
Regeithi mbovere ngazwe kune avo vari kupano pa Facebook page yedu ye VOA shona pana chenge tai chirinda ari kuti maswera sei tiri kukunzwai but unable to watch because network problem. Aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa pana memory kudangirana ari kuti hello hello kwa muruo sisi memory pano nhasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekorera uyezve kana pane vamwe vadakutaurawo nenyaya yemitengo iri kunzi iyo yakwira kwese kwese uyai zvenyu tiwanikwe tichikurukura ipo pano nhasi tine tiri kukupai mukana. Vangave vari madzimai kana vana baba uyai nhasi tikurukure tiri kukupai mukana kuti titaurane tiona kuti zvofamba sei nekuti sekuziva kwamuri kuita Ministry of Health kana bazi rezveutano riri kuti riri kuita zvese zvarinokwanisa kuitira kuti rirwise denda irori rekorera ranyanyotekeshera munzvimbo dzakadai seGlenview nekuwadzana uyezve tiri kuonawo vamwe vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibatanidza mari kungave kuri kuUnited Kingdom kuAustralia kana imo muno muAmerica vari kubatanidza mari vari zvikwata vachiedza kubatsira kuti vanhu vagowanikwa ivo vachitengerwa zvinhu zvakadai semagraves nemishonga iyayi yekunwa nemapiritsi ekuisa mvura saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino. Tuda kunzwa kwamuri kuti imi muri kuriona sei dambudziko irori rekorera uyezve muri kuwana dzidzo yakakwana here nekuti vamwe vari kutoti ivo vari kudzidziswa kuti kana muchinge masvika padambudziko rekorera irori kana pamichato nezvimwe zvakadaro vanhu ngavasamhoresana maoko parufu vanhu ngavasamhoresana maoko ngavangoita zvekudaiwo zvibakira kuitira kuti musawanikwe muchitapurirana utachiwana ihoyu. Star, over to you.
Yebo ke marvelous sesizokuthi sesilomunye umlaleli ecingweni ngubani silaye
Siyamthandwa Nkomo linjani?
Hayi siyaphila Mankomo ufona ungaphi kwelizwe?
Ngise UK.
Oh kunjani khona ngapha e UK?
Ah kuyaqanda.
Mhm. Ye kodwa kukaqandisisi kakhulu phela akukaqandisisi kakhulu njoba singafiki isikhathini
sokugodona.
Mhm. Oh ngapho selikuyiwinto.
Iye sesingena phakathi kwayo.
Selingena ye. Hey khona manje kuzaqanda ngamandla ke siphakathi laphakathi.
Ya kuzaqanda manje.
Lathi vele sesiya khona. Ye ungaphosa elakho ke ngodaba lolo lusegudwe.
Iye ah thina ntasiko ekhaya kodwa siyenza nje ubhururu bethu ukuthi va vathoni ngokwekhaya lokho. I think iproblem ekhona eZimbabwe ukuthi even nalaba abalamabhizimusi baphongukuwavula nje bengafakanga la matoilet. Mina I remember uhamba kwami khathi sekhaya ngokubo April ngangena even e-chicken inn. I-chicken inn i-toilet yangkhona i-flush kodwa ibhizinisi abantu bayathenga and banengi. Why amabhizinisi wonke eZimbabwe bengaqali ngokufaka ama-toilet bangakenzi amabhizinisi anjalo?
Ye mbona ingani imithetho iyababamba ngamandla ukuthi iyabaphoqa ukuthi kube le toilet kube le sambuzi kungabi le business ngoba unless usitsho ukuthi zikhona izambuzi kodwa zisebenza njengoba usithi ayingaflashi ye-chicken inn.
Ye akonto chicken inn kuhlala kuthenga abantu.
Mhm.
Ye
ye kodwa singathi manenga ama business
abantu abangakhokheli iloku zeni indawo abatheka indawo zonke lapho okulama business khona abe help.
Mhm.
Ukuthi khona indawo ezinjengako chicken ina ama business la makhulu lapho kuhlala kuthenga khona abantu kulama toilet yini ungakhangela indawo le emarenkini akulama toilet.
Yeah.
Abantu vele kabagezi izandla bayahamba bayithengisela abantu ukudla khonapho lezandla umuntu phongo uhambe toilet ayechama umbaye ngaphandle kagezi izandla.
Yeah, kodwa akhona phela lawana. Akhona lawana ama toilet awe ranking, lawana amaningi, lawana ama public toilet, even la lawana kwazimbe lokho ekhona ku hype le city hall. Kodwa kumbe singathi kumele ukuthi bawahlambe angangcoli njalo asebenze.
Ye, anje abone ukuthi nxa ungena kwapana vele uhlangabezwa kuthu.
Wo.
Abantu bafunga ubhotshela phansi bathiye kunjalo, akulala hygiene. Ukuthi ngoba umuntu nxa engafica i-toilet ingaflash, uyaziya prefer ukuthi abhotshele phansi khonapho. Ye.
Yes.
Kumele kube lelo khuzeni, kube abantu bebe strict, council ibe strict, ihambe ama toilet by toilet, especially kuma public lokhuzeni, kuma public areas, behamba be check ukuthi khona clean yini. Akwenzakali konke lokho eZimbabwe.
Yes, siyabonga. Manje njengabantu abahlala khona
abavula ama business, ababahloli ukuthi ama toilet yabo aya functiona yini. Kula ma resources amanzi ukuthi khona nxa umuntu engayaphandle kumbe ayenza kwenza e-toilet uyakwanisa ukuflasha into zonke lezo vela kula bantu abakusechana.
Ye, hayi siyabonga nje ukusixhasa kuhlelo, siyawubonga umbono wakho. Kodwa ungasitshelela ukugcina ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yempahla leyi, kuyathumezeka yini ekhaya ukuthi abantu bethenge?
Ye, mina uyazi ukuthi kuyangimangalisa izinto, of course ziyakhwela. Siyakhala of course, kodwa mina into engimangalisa lapha isinkwa, of course in say UK. Thina isinkwa lapha e-UK sisithenga nge-$1.75. Ukhangele compared to i-pound le US dollar. Abantu bayabekhala ukuthi isinkwa, engxenye la i-government I don't know kumbe engxenye badinga ukuyitheka okumbijana. Thina lapha isinkwa of course sisithenga nge-$1.75.
Yeah,
kulungile. £1.75. So mina uyazi kuya kunzime, kuyanzimela ukuthi ngithi ukuthi khona izinto zakhona ziyadura. How? I don't know.
Yeah, ngoba bona bevela imali leyo bengalayo, bengayiholi. Hayi, kulungile, sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo. Siyabonga umbono wakho Manko.
Oh, kulungile.
Ube lesoko.
Siyathakazelela ukuthi engxenye uhulumende uza nceda abantu nje abanika imisebenzi.
Ngithi
nje la uhulumende andivele lama elections asanda kuphela. Ngaba banika nje i-chance ukuthi benze lokhu lalokhu here and there. Uhulumende la upresident usagijima nje indawo zonke, uhambe ecela izinto, uhambe usacela izinto.
Yeah, abaningi bamelele ukuthi uzayinikisa.
Yeah, ama elections asanda kwedlula and uNovember kakho khathana ukuthi nguye othethe umbuso. Abantu kabamnika ichance ayenze izinto umnyaka lo mnyaka ukaphela sikafiki kulokhu nje eminyakeni ukuthi kuphele sesiyafika ukufoza uNovember. Kodwa ama elections la asanda kuphela.
Yeah, ntemba balaleleke abantu.
Ukuvuka zikhona.
Siyabonga kakhulu.
Izinto zonke ziyadingwa.
Eh, kulungile.
Abaniki lokhu ze government chance ukuthi ilungisise.
Ah, regatings with Nemo Mtereri vari panari. Hello.
Hello, Magadi enyu.
Tiri wadi tukutaura nani uye zvemuri kupi mukwasha?
Muri kutaura ona mananda ku South Africa kuno ku Johannesburg.
Eh, taura yenyu tinzi.
Ndati nditange nokumukwasisa ini pamwe chete nemhuri yese Zimbabwe vari kuZimbabwe.
Aiwa, tinokukwasisa
ini. Ndoda kuti panapa paita inonzi mai vatsvamusana mwana akatsva dumbu. Dambudziko ravapo nderekuti munyika maindastry akavhara. The only alternative yasara nevanhu panguva yachiri inoyi kuedza kuzviraramisa vanhu vachiita zvitengeswa zvavo zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama, zvinova zvezvimwe zvinhu zvinoitawo kuti chikamu chemhuri yese yemuZimbabwe chatangira nenyika dziri kunze iri nhau yokuedza kuda kuti upenyu hufambe zvakanaka. Tinozvinzwisisa chose kuti munyika takasangana nematambudziko akakura, more specially soon after the land grab. Ndopakanyanya kuita matambudziko edu. Asizve ndoda kuona mukana uno ndichitendawo kuti nezuro ndakanzwa muchirongwa kuti kune zvizvarwa zviri kuZimbabwe vari kuedza kuunganidza mari vachitsvagurudza nemishonga nezvimwe zvese zvakawanda wanda.
ichokwadi
kuti zviwane kubatsira vanhu vari kumusha. Tinoda kukutendai nemoyo wakadaro. Kana vanhu vakakona kuva nefungwa dzine taridziro yakafanana naiyoyo kuva positive, nyika yedu ndine chivimbo chekuti tinemwe stage yatichasvika ichaita kuti tiyemure nevari kumushavo vayemure, kwete kuti tingoramba tichingosora. Hapana chinobuda pahurumende, hapana chinobuda pahurumende zvozodii kana taramba tichingodaro kuti hapana chinobuda, hapana chinobuda, hapana zvo achazobudisa ndiyani.
Saka imikurudziro yenyu ndeyekudii pari zvino taona zviri kutarisana neveruzhinji?
Kurudziro yangu yandina ndeyekuti pandati mai vatsva musana mwana akatsva dumbu, ndaanichida kuedza kubudisa pfungwa yekuti veVendors Association pari zvino kana vachidzingirana nemapurisa kurarama kwavo vanokuona kwakaoma. Asi nguva imwe chetezve zvakare hurumende yasungwa neutare kuti izongorega vanhu vachitambudzika neurwere, endizvo zvichionekarawo zvakati kuti mumaresearch zvinoonekwa kuti urwere uhwo hunouya nokuda kwetsvina dzinowanikwa panzvimbo dzakafanana nekutengesa nezvimwe zvinozongoitika zvisina kunge zvisina kugezwa. Ndaifunga kuti kudavo vemaVendors Association vaimbogona kugara pamwe chete nevari mumaguta, vakuru vemaguta, madzimai avo, vana meya, vachikwanisa kuvakurudzira kuti pari zvino tanga tichikumbira kudai hazvo muine kurarama kwokutengesa mumboenda panzvimbo dzedza takataura, tozoti taona kuti chirwere chanyangarika chapera, togadzirirana zvakanaka kuti vanhu vakwanise kurarama neupenyu while least the government is trying on the other side. Zvane kuti tingoramba tichiti government inoti ukudei tadai, vanhu vachiti hazvigoni, but vanhu vachifa, vanhu vachiblema futi government. Handiti munoona dambudziko riripo vatesi?
Ehe, munogona
kuti kuda
munogona kuti dei nechirungu here?
Hurumende
mombuti dei nechirungu kuti vamwe vanzwisise zvamuri kutaura.
Okay, I'm just trying to say meanwhile problems are really affecting now each and everyone back home, more especially of all those who are at home. The only alternative for them to survive is about for them to sell any other goods which they think that could make their family to survive, to bring food on the table. But otherwise, I wanted only to say, while this is the government is trying also by all means to make sure that vaccine should have to be found to control this disease, so-called cholera, I thought the city fathers and also the vendors could try to find a solution and sit down and come up with a solution and try to listen to the local authority and go to those places that are designated for them to sell their goods, rather to go against the government. Because in as much as people are dying, those people again, they attack the government. And we know that the government itself is struggling. We know the reason why the government is struggling, because the government does not have money, and we are on serious sanctions that we are trying to come out of. And I believe that if we can work together by supporting our government, and also not forgetting those who have been trying to seek for donation outside there by in America and Britain, we're really proud of you. And that shows that you have got your country at heart. Not always to have negativity, but to try to be positive with your country. Zimbabwe is our country. Even us who are here in South Africa, though we are not yet found the organizations that are trying to seek for donations and collect some money to help those people at home. But I wish also if we can have such kind of an organization like that, so that we can send money home to help our people who are in the hospital and those who are not yet also in the hospital due to the fact that medication is also running shortage in the hospitals.
Thank
that is
you.
My only request.
Thank you so much. Thank you very much. You have a blessed day.
Thank you very much for taking my call. I really appreciate it.
Bye-bye. Sa, yebo ke nyezwa ukuthi ecingweni silo mnumzana Thamsanqa Radebe
yena ke ngukansila we Harare eko watana. Enga siya wamukela kuhle.
Yebo, i-correction ngukansila eTsivarasekwa.
eTsivarasekwa. Ye, yona iTsivarasekwa kungabe kule yodaba lwe-cholera lolu olukhulu okwedlula amanye amalokishi. Kumbe lina hayi lingcono.
iTsivarasekwa ka kulensuku asila daba lolu lwe-cholera.
Ye, belisathi?
Asila problem ye-cholera kulensuku.
Ye, kodwa lina liyenzani ngama akula esingathi threat ukuthi ngaba khona zinjani izitichi azidubuki yini amanzi akhona kuyahlanzeka kule mfundiso ephiwa abantu uyiphi imizamo eyenziwayo ngalolu du.
Right, i-threat ikhona of course ngendaba yokuthi ama resources i-council aba malutshwane ukuthi sincede esingathi yona i-quick response or response time uma kungaduka amasuthi njengoba usazi ukuthi iTsivarasekwa is one of the oldest locations kule i-population esekhule ukudlula ukulungiselwa ayayiyenziwe khona abantu ababelungiselwe ukuthi bazindlu ababahlale ezindlini lezi sebebaningi kakhulu ukudlula ukulungiswa hhayi kakwenze khona njengalokho lathi njengomakhansela sesingene busy ukuthi sincede kwesinye isikhathi uyasitshela ngithothatha ukuyimota kwami okuncane okungakwani ukuthi ngilithwane laba abantu abavulayo amasiweji ayabe edubukile ngensimbi zabo sometimes ngiyafanisa ukuhamba ngiyobachiya ngiphenduke ngizothatha insimbi zabo ngibebanike baqaliseke ukwenza umsebenzi ngokuba izimota zangikhona zingekho noma ukuthi azikwanelani ukuthi zingene yonke ndawo.
Ye, umsebenzi omuhle kakhulu lowo. Kodwa eminye njalo imizamo eliyenzayo njengekhansili kuyini liyancedisa idolobho lonke kumbe hayi nxa wena kuwadi yakho kungela dubo olungako akukho okunye likwenzayo.
Right, kudolobha lonke leHarare kukusebenza esikwenzayo kuma-full councils yethu nakuma-meetings esiwayenzayo sinika izindlela esicabanga ukuthi elakusasa lethu lingalungiseka sivalele lo mkhuhlane ekuphendukeni kodwa emalokesheni uma sengisebenza ewadini ya sengiphendukile ngingekho kuma-committee meetings nakuma-full councils le ndlela lazo engisebenza ngazo ezokuthi ngincede ukubonisana nalabo izisebenzi zekansile esekudistrict yayo ukwenzela ukuthi sivune esingathi ngama-drains aba amanzi angaflowi alokho ehlezi noma ukuma okungabanga ukuhlane uma amanzi lawa angathiwa enjalo ngoba ayingcekeza.
Ye, kulungile sizile kodwa ungabamba khonapho ecingweni sizaphenduka njalo kuwe sisathatha umlaleli.
All right.
Hello.
Hello.
Makadi yenyu sisi.
Siriko makadi yenyu sisi mave.
Ai wathiri wadi muri kuye munaitwani uyezve muri kupi?
Ndinaitwa mire mare tendiri ku South Africa ku Pretoria.
Ai watipewo pfungwa dzenyu nedambudziko iri rakatarisana nenyika rekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo.
Alright, dambudziko iri ratiri kusangana naro kumusha wokusisima verinoti rwadzei. Ndanzwa mutaura angachitaura manji manji achiti iye mavendors anofana kuti vanzwisise asi anofana kutarisa mativi ose nekuti 90% yevanhu vari munyika havana kwavanokwanisa kuwana chouviri vanoraramisa sei mhuri vanoda kubhadharira vana maschool fees wotarisira munhu akadaro anonzwisisa chirudzii asi ini ndandiri kuvimba kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuclear bose ratatati dambudziko redu iri riri kunyatsobva papi mvura iri kubuda mumatepe ekumbaka handidi kukunyeperai ndakaenda ko ndakatadza kuinwa hainwike iyo pachayo yakatochinja ruvara vakakwanisa kupa vanhu mvura yakachena vokwanisawo kubatsira nemacleaning project kuti dhorobha rokleanwa I think izvinhu zvese zvirwere zvikaizvo zvinombodzikira kuwanikawo treatment.
Saka tina kanzura vari panapa dai vaikwanisa kunzwa zvamuri kutaura regai tinzwe kanzura muripo here apo Hello, Councillor, muripo here?
Ndiripo mikona.
Inzwa izviri kutaurwa nemuterera ari kuti iye chiviro yake ndeye kuti dai paikwanisa kushandisika ipapa kuti vana vapuwe dzidziso yekuwanikwa vachigadzira munzvimbo dzavanogara. Ameno, in council there are there such programs where you're teaching your people in your constituency to clean up and make sure that the areas are clean?
Yes. Tine chirongwa sometimes chatinoti isusu teach them young. Teach them young inobata pakasiyana panyaya dzeutano, panyaya dzekuchengetedza nharaunda dzedu, kuitira kudoti kukura kwavanoita vange vachiziva kudoti kunaka kwekuonekera kwenzvimbo dzedu kwakakosherei ende uyewo kunobatirei ende uyewo iyo tsvina yachona yavane vachisanganidzana nayo inogona kubatsirika chipatinoti recycling. Vazvizive kuti tivakaunganidza inogona kuvadzorera kuti dzimari ivowo vanhu dzinozobatsira kana vanga vabereki vavo kana ivo vawane dzimari dzokutengawo mapensel nezvimwe zvinodikamwa kuzvikoro.
Aiwa, batai henyu makadaro. Kola Miriam Mazvinzwa here zvataurwa naKanzura?
Zvavari kutaura tiri kuzvinzwa, asi so far takada kutaura mamiriro akaita zvinhu ka munhu chouvira anochiwana kupi, nokuti toda kutarisa kuti vanhu vari kuda kurarama sisimazve. Havana chekudya, havana chekuti vakwanise kutengera vana mayunifomu. Zvikoro zvedu zvinobhadharwa maschool fees, dai tanga tine zvikoro zvinoendwa mahara zvaida kurerukira vabereki dzimwe nhau. Asi apo makada kutarisa kuti tinofanira kuti tibhadhare mari chikafu chinodiwa kana chipatira chinoda kubhadharwa. Saka vanhu vanokwanisa here kurarama pakadai?
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa. Muve nezuva rakanaka uyezve musanete kuramba muchifona pano pachirongwa ndechenyu. Bye bye. Tine mumwe mutereri zvakare vanga vasoda kudomwa nezita. Hello? Hello, caller?
Hello?
Hey, taurai henyu, tanzwa kuti mati hamusoda kudomwa nezita. Muri kupi, caller?
Ndiri kuGokwe.
Kwakadii kuGokwe?
KuGokwe kwakaomba.
Taurai henyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti chirwere chekorera chiriko tiri kuchinzwisa. Mazenda tirimo, asi chiri kunetsa ndechekuti vanotidzingirira vachiti endai kwakati. Sesu pano pazenda tiri kunzi endai kucraft. Kucraft kwacho ukaenda seri kwejira uri ndokutireti kunotori netsvina imwe isingaiti. Wozoti ukapinda munobikwa zvikafu ukadya ukanzi enda mutoireti aini haudzoki kwauri munhu wakanaka. Asi vanomanyisa vari panze avo vachiti kwanzi ndiko kune tsvina, ndozvinotirwadza izvozvo.
Saka mati imimi muri kuita zvekutengesa muri kuGokwe, dambudziko iri rekorera rasvika here kuGokwe ikoko?
KuGokwe hakuna korera.
Ehe, asi mishuwiro yenyu semunhu anoita zvekutengesa ndeyeyi takatarisa mararamiro amuri kuita pari zvino?
Tasingokumbirawo kuti dai vanga vatipapo kutengesera pakanaka, sekuti zvinokaona first day yatokanya kudzingwa. Vanhu takanoungana murengi, murengi macho futi toilet dzirimo haziiti. Vamwe vane vana vanenge vavanavo vachishaza navo, anongonzoenda unoita tsvinapo. Apari kubikwa sadza, apari kutengeswa mafrizita, apari kutengeswa makabhiji. Ndo matorino utsvina usingatomboiti.
Saka kuti munyatsotimi magutsi kana moda kuti mugadzirisirwe sei ikoko GoKwe kwamuri?
Isu sasimbokumbira kuti dai vati vanhu vokutengesera saipapo sezvikuru seinenyaya yekorera toda matoireti nemvura.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka mama, tinofara kuti matitaura nemi muri ikoko kuGokwe.
Ehe, nokuti zvezvimwe zvokuti zvepolitics zvinongowanda. Isu tiri vanhu vokuno kumusha, asi vanenge vachitanzi vamwe tiri vanhu vokumusha. Unotonzwa nevamwe vakarudza mubato riri kutonga vachiti magoti madii muchakaura, manje zvinotirwadza.
Wo ndo zvamazwi avari kutaura ikoko?
Ehe.
Aiwa, mazwi asina kunyatsomira zvakanaka, asi tinokutendai mama kunge manga muinesu uyezve tinoshuvira kuti muve nezuva rakanaka. Saka regeni musati maenda, pazuva muri kuita marii nebasa rekutengesa iri?
Mati,
pazuva kana muchinge matengesa zvamunotengesa chii?
Tinongotengesa zvinobva kumuchati tinesa mazhanje nezvimwewo zvakangosiyana siyana, maorenji nei.
Saka munowana mari yakamira sei ipapo?
Pamono wangu wangu kwanza sema zote wa msinga dingiri kupa mwangu kwanza kuwa na $20.
Mhm. Ayu wapata na taurei.
Wataita imina ambigari muta unu musimuka kwa zenda. Ino kwa zangu kumusha kwa mareva. Tokila kombi tienda kuzenda. Tono tienge sali chidoka kumba.
Mhm. Ayu wa mwe nesu warakana kama mama.
Ayu wa mazita.
Bye bye. We have another caller. Hello, caller. Hello, caller. Hello, caller. Sorry, don't know. I think my caller, maybe the phone is not very clear.
Yes, and we also understand Councillor Thamsanqa Hadebe of Tsivarasekwa is also gone. But ubesichazisela ke lapho ukuthi kuhamba njani khona ngale lanxa yakhe wadinga la kholera kunenganga ukuthi bancedisana njani. Labanye lokuthi bayenzani njenge
kanti. Hello,
yeah. Hello, muripo ere kola?
Yes.
Ehe, munaitwani muri kupi?
Yes, I'm Modesta Taringa and Victoria.
Taura yenyu sisi Modesta Tinswe.
Hai, ndulongo ufunzo, ndulongo ufunzo, ndikole raya zara kuzimbabwe, zara ndikungo zezu, kufamba seyi.
Ai, wakole raya ilikunzi, yanyanyi utekeshira ku Maduroba, uye je parijino, yaka uraya vanu wanukwana 50. Asi, urumende ilikuyeza, nepa inogona, kuitra uti ii, wani kwe iyo, ichi pavanu mishonga, nezuroba katanga chirongo ache kupavanu nomba, ye kuzivirira, chirugwere, icho, chendo, shiripitika.
Kwa hiru kupi, hiru wanukwa kupi ni kupi duwezi ni ngara kumashingo, wari kujaisa kwa shikawa.
Kumashingo, pane wa inzi waka bako wa rari wa chienda ikoko, kukune nzukune makesi zoma makaitika ikoko, ni kwa mtari, ni kubula wayo, asi kubuluwa ya jisati ya urayashwa yomunu, asipari jino wari kufa, ndiva numemu wa rari.
Adika ni chuku chinja hiru.
Motu ramba mshiterera ipo pano regaiti mbo otora vamo SCC ramba mshiterera ndo patisha kupai shurugubuda imi mozo zoka. Thank you so much, bye bye. Esther.
Yebo ke laba basanda ukusixhuma la manje singasela isikhathi esiningi esiseleyo kodwa ulokhu lethuba lokuthi lawe ungasichayela ucingo ungene kuhlelo la usukhulume ngodaba lolu olwekholera siyakhumbula ukuthi lanxa lapho hlala khona ingekho kodwa kunenge okungenzakala ukuthi layo uqhamuke uthini wena ngempompi zamanzi khona ngapho uthini ngamanzi ajona ekhona yini ezimpompini njalo izitichi lezo ezamasuwage azidubuki yini njalo wonke kule mfundiso yeneleyo yini ukuthi umkhuhlane lo lingawunqaba njani njalo konke khona kuliya kuthola yini sikhangele njalo ukuthi lentengo yempahla iyakhuphuka abantu bakhala lapha bathi impahla azisathengeki intengo ebikhona ngenyanga edluleyo lekhona lamuhla nxa siqathanisa yehlukene kakhulu njalo ke sitshela wena ukuthi kwenzakalani njalo kuyini okunye osokusilela ezitolo njalo kuyini ofuna ukholumende akwenze ukuthi uhlupho lolulunge lube nganeno usichayele ucingo.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekholera. Denda iri riri kunzi rauraya iro vanhu vanosvika 50 asi rakanyanyotekeshera muHarare. Tinafaraiti Madidi ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti kindly call me ndobvaisa namba dzake dzekuZimbabwe. Tichaedza kukubatai kuti mutipowo kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko panyaya yedambudziko iro rekholera. Takaona nezuro bazi rezveutano rinotungamirwa iro na Dr. Portia Manangazira vachienda ivo kunzvimbo dzakadai seGlenview vachienda kuno pa vanhu nomba dzekudzivirira chirwere ichochi uyezve vari kuti nemusi wesvondo vachange vari kuwana mimwe mishonga yekuti chirwere ichi yekuti chirongwa ichochi chavari kuita chekubaya vanhu nomba chiende kune dzimwewo nzvimbo saka ndozvatiri kukurukura ipo pano kune avo vachangobva kupi nda muchirongwa chedu. Regaitende tukunzwa pane mutereri. Hello.
Hello, mama Mavilas.
Magadi ko tutora naniko?
Nyama mangwe mamagadi ntondense.
Ah, ngi fine fine ngibo.
Muripo zenyu.
Tiripo zvangu makadi iko kumukupi.
Ndile ntondendala mpazi kankomo.
Yebo, kunuma usandachile lo. Mina mina ngiyadoba doba.
Zvari nditere bitala. Nemukurumidza.
Okay, taurai tinzwe modzozo kuendesa iko kuna Stau. Tauraitinzwe
kwa nini? Nane basa raka kura vanhu veZimbabwe. Hurumende ine basa raka kura zvikuru chaizvo.
Ehe.
Ava kurumidza kukumbira kukumbira menyika vatimire mataiti manyi vayo. New pipes. Dani kuti vopota vachitaura haindopera korera.
Ehe, aiwa
zvino. Ava kurumidza the basic very cheapest thing. Vochinja malaini vari kudonza mvura.
Ehe.
Vochera manyuwa voisa mapipe plastic. The very cheapest thing. Sezvi kuitika munomu vanada Botswana munomu.
Mhm.
Avachashandisa that old technology yakapfuura kudhara yaya. Ine ngozi kuvanhu.
Okay.
Dzekudhara dziyadza dzine rusi dzinoita se haibopera. Last government yakakanganisa kugarisa vanhu ichingoregera ichiita urbanization kutora vanhu mareserva vachivaregera vachiungana mutaura.
Mhm.
Ine ngozi dziyadzi.
Aiwa mashoko.
Sezvi kuona kwanana DRC vanhu vanouraya nechiyacho inonzi bhora because vanenge vakaungana.
Okay, ayi wapakanaka vangoma.
Mazvaro kune michini, the one chin that you know going to from Plumpty to Harare. Ichine mantu nengwa chera wafura kubva. Uri ega uchizvisira jeta chisa se vani vachitera mashure vachifushira mapipe eplastic, no connector from those pumps dzinodonza mvura, yoenda straight kwavano supply vanhu. Wosiyana nezvakawanda izvo, wochinda wotsaka mari hombe hombe chachawo ita izvozvo hazvimbopera izvozvo vanhu vawandisa kuHarare. Is overpopulated.
Aiwa mashoko akanaka chaizvo.
Vakakanganisa vakuru vetu chacha vari vakakanganisa. Unonzwa, unoona nguva yevanana Sumwere unonzi chakugadzira nevanana Chombo chichakupai mastendi kuHarare, chakupai mastendi kuHarare. Why they can't build the complex vanana Murewa vananani modern complex vosupplyers vinikoko vanhu vaona manyu. Hakuna kana dhorobho yakavakwa neZimbabwe yelatest town yokunzi yakavaka iwaisa makomplex ikaisa mashopping mall kuti standekile kana iwewe mabvele zvinogona kusupplya nhumbi dzako dzinobva kuAmerica dzichitengesa ikoko zvitekwa nevanhu kuunganidza vanhu kunge mbeva one place zvine ngozi.
Aiwa ichokwadi.
Chero masoja, chero mapurisa, chero ani nesi chero ani tichatofa tichipera neizvozvo zvine vanhu vasina pfungwa. Vachichinjei pfungwa dzedu tiite zva zvine musoro tidanane sezva Joshua Ngoma aitaura kuti itai sevana vevhu mudanane.
Aiwa mashoko akanaka iwayo
vakaura kati tikasadzidzisa vana ava muvadzidzise mari vachakushupai mangwana ichachupika mari ichapera zvese zvopera.
Aiwa tinokutendai vamukomo
mara kuna zvese hazviti havakumbire nekurumidza vachinje dzati ese malaini emvura yavachinje vaise new lines dzinodonza mvura yakachena hazvimbopera izvozvo.
Aiwa tinokutendai vamukomo muve nezuva rakanaka.
Yehosha irubva kuvanhu vese vakagara ukatarisa kumbudzi kwese kwanana mbudzi kwakwa kwese inzvimbo dzanu dzakachengeta chifita Harare chifita makampani chita se vakamboregera because vaitsvaka makapeni vachiti garai kusina kana maplani zvine ngozi izvozvo mabhilansi zvine ngozi hombe. Chero iwewe vangwavo dzodza vanhu uchingovagadzira paya garisa payadhi pako sezvo zvataita papa uchinzi ndine marosha 100 payadhi itoireti 1 zvine ngozi mabhilansi.
Aiwa tinotenda chaizvo vamukomo muve nezuva rakanaka. Mr. Nkomo there is very passionate and you know he literally is saying that Harare is overpopulated and the government should really take out the pipes that are there now and replace them with new technology. He was giving the example of Botswana and he was saying, you know, Botswana is now using new technology and a problem like cholera is caused also by overpopulation.
Yeah, ngoba infrastructure liyana yayenzelwe abantu abalihlekana kodwa abantu lokho besanda. Sibonge bonke abasixhasileyo kuhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile.
Ende tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi che Women's Round Table. Tinokutenda ichaizvo. Totenda vasamewo wadzai vambouya tikatenda totendazve avo vanga varipo se vanotitezera pa Facebook pa mapage edu tese VOA show na VOA Ndebele. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye nditi ngatisanganei zvakare izvondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Round Table. Have a blessed evening. And hopefully next time when we meet, we will be discussing something more pleasant than cholera, which to this date has killed 50 people, with plenty more being afflicted. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night.